Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paonekwe kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri.
Kana iri diabetes yorabu, kana iri problem yeprostate yorabu, so underlying problems, kana iri heart infection yorabu yorabu, iri vakukura varume, people vange zvikuru vakura sezventi vamacho vamaeiti, kana problem yeprostate yorabu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Life Zambezi vatsinhirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, chirwere cheshuga, dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi kontroli zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare kukonzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph achiri panyanga mumwe chiremba vatsanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasa mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection yangu utachiwana wapinda mvura inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda pano. Kana pange paita infection imomo hakwanisa kubuda chimuka manheru chiita weti yakawanda wanda.
Vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji, chikangopuwa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora sezvo zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti yakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda anoita weti. Ende pachirwere cheshuga tumone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti izvo zvoita kuti murume aende kunorasa mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchiita kunoita weti yakawanda chirwere cheprostate. Izvi chinoafekta varume vega chete hachiafekti vari madzimai. Prostate inokwanisa kuti inonzi BP kana benign prostate hyperplasia, prostate yazvimba yakura asi isina cancer. Kana kunokwanisa kuti inonzi prostate cancer, prostate yazvimba uye zvakare ine cancer ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviviri chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega chiita weti ende weti yacho inenge ichita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaenderera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chinokushuda chinenge chichienda padiki padiki unge chingange chakonzeresa neshuga kana chakonzeresa neprostate kana tiri urinary tract infection chinokurudzirwa kuti munhu aramba achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu aramba ari wehydrated. Kana uchienda kutoilet nguva inenguva chingobudisa mvura chibudisa weti unoguma wave kuita dehydration. Saka tinokurudzirwa kuti nyange uchienda kutoilet zvakanyanya ramba achinwa mvura. Toti munhu ngaanwe, munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru wenational cancer registry vaeric chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano rediabetic association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva, izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapinitse.